dancing on the beat. I know you have a lot to say about me. These people have a lot to say about me, nigga. Fetsa zvine vazviyamba ndemashipi. Hauna zvine zvanga chinja reality, nigga. Vativa na spiri zvine rine vane vazvo hari divi na chitira. Tama rechi zvipa. Ane fokasi, msanzi nyavambiwa kafiswe kunanzi tweet. Doka chenda imba ndivo chiwa samuvi. Ipenge reta music ure dope na bafix. Ufi ndiko thanga ndiku shogora. Mashika kazi net magugula. Namse ndiva tunwa ndokora. They think na talent vanga tukura. Dichipira vatore rengazi widows. Mpanzu yazu diva wili widows. Ufi ndia konda. Tia mina bash nina black out there.
All I know is music. Zvine ndakuisa out there.